Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri zvita 10 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Chikwata chevanhu vatanhatu chakatumwa ne IMF chiri muZimbabwe kuzoongorora mamiriro akaita zvinhu panyaya dzezveupfumi. Nasi Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika pasi pose mukucherechedza zuva rekodzero dzevanhu. Tichanzwa zvinobva kwamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chikwata chevanhu vatanhatu vanobva kuInternational Monetary Fund IMF chiri munyika kuongorora mamiriro akaita zvinhu panyaya dzezveupfumi. Chinangwa chiri chekuona kuti IMF ingabatsirise Zimbabwe kugadzirisa upfumi hwenyika. Misangano yechikwata ichi iri kutarisirwa kupetwa mangwana. Kunyangwa hazvo gurukota rinoona nezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube vari kuti vari kuedza nepose pavanogona kugadzirisa zvinhu munyaya dzezveupfumi. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti Zimbabwe yatonanga kumawere. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa pa Nelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano.
IMF haisi kufara nekubatiswa kuri kwamari nehurumende yeZimbabwe. Tingati bazi reMinister of Finance harisi kubata mari zvakaringana nezvinotarisirwa kuti kana riti nyika iende mberi sezvavanga vakawirirana neIMF pakutanga. Tinoda kuti IMF inouya yobatsira nyika sekuti Zimbabwe kuti toda kuti munge muchishandisa mari yamunenge muchiwana musikazoraudziri. Yobva yati futi kureserve bank. Reserve bank inofanira kunge iri independent isikavhiringidzwi neminister of finance semaenzaniso. Yobva yati futi reserve bank haifani kuonekwa ichiita kunge yakuitwa paminister of finance ichishandisa mari yayo kubhadhara atingati pachirungu quasi fiscal expenditures. Saka gwaro rakabudiswa neIMF muna September rinotaura mamiriro epfungwa dzeIMF. Vanga vasi kufara nenhau yemutengo kukwira kwaita inflation nekwasi fiscal activities yecentral bank nekuti kuminister of finance manumbers avo mafigures avo haana kumira panzvimbo 1. Saka takaona vanga vati kufara nazvo chiri chokwadi. Even pari zvino tikatasava kureserve bank pastatement yavakaishuwa musi wa28 November vakataura kuti mari dzavo dziri kuvhiringidzwa neminister of finance vachireva kuti minister of finance masabhudzi yairi kuita nemaexpenditure yavari kuita vari kukanganisa mashandiro ebazi rezvemari. Saka tinoona kuti reserve bank havasi kutofara pachizvaro neminister of finance. Saka vaenzi havasi kufarawo zvachose futi. Tikaongorora futi zvaya zviri kubuda manewspaper zvataona vamwe vari kucommittee yezvemari vanisoda kudoma vange vachitaura kuti IMF haisi kufara saizvozvo izvo.
Asi pane zviri kuitwawo muzvinafundo Mugano pane zvimwe here zvamuri kuonawo zvinenge zviri kutombogadziriswa neiro bazi rezvemari?
Chiri kubuda hapana munhu wame, chiri kubuda hapana nechekuti taari panapa taapanguva yekuti taakutodzoka futi kumareverse kumashure kuenda US dollar. Vakatipa zimudhola muna June apa nguva yacho isati yakwana. Zvakafanana nekusima mbeu mvura isati yanaya, hapana mbeu inomera ipapo. Ndo dambudziko takaita neminister of finance. Chavanotaura havisizvo zviri pagiraundi. I don't know kuti vanonga vachitaurirani. Mitengo iri kukwira, mari yevanhu haisi kutenga, makwirira emitengo mari haisi kufambidzana nekukwira kwemitengo. Bajeti ravakaita 2019 vanga vakatarisa vachaspenda mari yasvika 8.164 billion. Asi kutaura pari zvino vaakunospenda 26 billion dollars pagore, kureva kuti mari yaya tenga by 3 more than 3 times. Even Minister of Finance, vasikati wone kuti budget rakona riri kuenda kupi.
Tichi tarisawo nyaya yekuti Zimbabwe ikanganwirwe zvikwereti. Munoona zvichifamba here?
Tine chikwereti nemamwe mabanks akaita na World Bank, na Africa Development Bank, na European Investment Bank. Asi mashoko akataura IMF ndichatondera kuti vakati hatikupi mari kusvika musina mabhadhara vamwe. Ichireva kuti hatikupi mari kuti vabhadhara John iye vari Peter. Saka zvoreva kuti isusu tinofanira kuchangamuka seZimbabwe kuti chokwadi chokwadi chaicho tichitaura IMF yangadai ichiti imapedza tokubatsirai. Asi nekuti tine tsika yekuti tatora chikwereti World Bank hatidzoreri, Africa Development Bank hatidzoreri. Saka vanotora advantage iyoyo yehunhu hwedu vara tikupiwa isusu.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano vange vari parunhare muHarare. Nasi Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika pasi rose mukucherechedza zuva rekodzero dzevanhu reInternational Human Rights Day iro rinopembererwa gore roga roga musi wa 10 zvita pasi pose. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vade Wamavhinga vanoti hurumende yeZimbabwe inofanirwa kutungamira mukuona kuti kodzero dzevanhu vese dzakachengetedzwa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kucherechedzwa kwezuva rekodzero dzevanhu kwakakosha zvikuru nekuti kunoyeuchidza vanhu vese kodzero dzavo, zvakarewo vatungamiri muhurumende kuti vazive kuti vane musenzekete wekusimbisa nekusimudzira kodzero dzevanhu. Tichitarisa nyika yeZimbabwe, tinoona kuti pari zvino chikero chekodzero chakanyanyisa kuderera zvakanyanya, nekuti tinoona kuti kune vanhu vanosvika ivo 7 million vasina chikafu. Kuwane chikafu chakakwana ikodzero yemunhu wese. Zvakarewo muzvipatara hamuna mishonga, hamuna vana chiremba, hamuna vakoti, hamuna vana nyamukuta, hakuna chiri kufamba. Zvese izvi zvinovhiringidza nekutyora kodzero dzevanhu kuutano hwakaringana, hwakazara, hwakakwana. Rimwe dambudziko ratinofanira kuti tirangarire zvikuru sei idambudziko rehuori. Ndiwo chimwe chinhu chakonzera kuti kodzero dzivhiringidzwe, nekuti pane huori vanhu havazowani chikafu chavanofanira kuti vange vachiwana, havazowani zveutano zvavanofanira kuti vange vachiwana, nekuti mari inenge yatorwa muhomwe yenyika ichienda muhomwe dzanangana.
Munenge muri kungoti zvinofanira kunangana nehurumende chete mukucherechedzwa kwezuva iri. Ko veruzhinji mabandiko apa vanotarisirwa kubata pazuva irori?
Ndoda kuti ndisatangiro chekutanga, musenzekete wekuzadzisa kodzero uri kuhurumende. Ndo zvinozivikanwa pasi kuti vanhu vane donzvo guru rekuzadzisa kodzero dzevanhu ihurumende, nekuti ndiyo inotungamira. Asiwo vanhuwo zvavo vane mabasa avanofanira kuti vaitiwo mukuzadzisa kodzero, kurerekedzawo kodzero dzevamwe. Izvi tinozviwana kunyanyanyanya mudzimba mukugarisana, uyezve pakutaura kuti kodzero dzangu hadzifani kuti dzivhiringidze kodzero dzangana. Zvakarewo kumbiro remutemo reZimbabwe rinotaura pasina kuti vanhu vese ngavadzidze vazive kodzero dzavo, kuti padzinovhiringidzwa vagone kutaura kuti aiwa apa pareshwa, nekuti dzimwe nguva kodzero dzinoramba dzichitsikirirwa nekuti vanhu havazivi kuti vane kodzero idzodzo.
Tinoona kuti dingindira regore rino riri kunangana nevechidiki vari kunzi vasumuke vachirwira nyaya dzekodzero, kana kuti youth standing up for human rights. Zvii zvamungataura pamusoro pedingindira izvi?
Idingindira rakanaka, nekuti vechidiki dzo ruzhinji mukati menyika. Nyika yeZimbabwe yakawandira kune vechidiki. Saka vechidiki vanofanira kuti vachangamuke, vasaramba vachizvimirirwa, vazive kuti nyaya yekodzero dzevanhu haisi nyaya yezvematongerwo enyika, haisi nyaya yezvenyika dzekunze, inyaya yezvekodzero dziri mubumbiro remutemo renyika yeZimbabwe.
Asi munoona vechidiki vachipiwa mukana here muZimbabwe panyaya dzekodzero idzi?
Vechidiki havafaniri kumirira kupuwa mukana. Vanopuwa mukana nani? Nekuti vanenge vachitongwa nevamwe vanenge vasingadi kuvapa mukana. Ngavatore mukana. Mukana ngautorwe, kwete kumirira kupuwa kwete. Kodzero hadzipuwi mundiro semadhumbe kana mbambaira. Dzinotobvutwa kunzi ndikodzero dzedu. Hakuna pasi rose kana kuAmerica ukoko kana kupi vanhu vanotorwira kodzero. Vachida kuti vamisikidze kodzero dzavo.
Mukuru we Human Rights Watch kuchamembe kwa Afrika Vadewa Mavinga vari parunare mu London na Jonga Kandemiri we Studio 7. Mutungamiriri we South Africa Vasiru Ramaphosa nezuro vakaita musangano nevamiriri vemakereke ari musangano re Fellowship of Christian Councils in Southern Africa vachitsvaka nzira yokupedza kushungurudzwa kunoitwa vanhu vasiri zvizvarwa zveSouth Africa munyika iyi. Munyori weZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mtata avo vakange vakamirira sangano re Fellowship of Christian Councils in Southern Africa vanoti hurumende yeSouth Africa iri kuda rubatsiro mukuona kuti nyika dziri kuchamhembe kweAfrica dzakaita seZimbabwe dzinogona kugadziriswa here kuti zvizvarwa zvadzo zvisawana chikonzero chekuenda kuSouth Africa kana kune dzimwe nyika dziri kunze. Tabata Dr. Mtata kuti tinze nezvemusangano uyu.
Musangano uyu vawande wanga uri musangano wakarongwa ne World Council of Churches. I delegation yanga ichitungamirwa na General Secretary we World Council of Churches kunoita yatinoti ecumenical kana vanoiti ecumenical solidarity visit kana kuti vanoti ecumenical pilgrimage pavanoenda kunyika kuno addressa ma issues avanenge vachiona kuti ma issues of concern. Isaka nyaya huru dzavanga vafambira inyaya yakanetsa ma mwedzi adarika ye xenophobia uyezve nyaya yechipiri inyaya iri kunetsa zvikuru kuSouth Africa ye gender based violence. Vanozotarisa of course kuti zvinoreva chii kuma solutions achona kuti angareva chii also for the region.
Pane zvabuda mumusangano uyu zvamungatitaurirawo here?
Chekutanga vawande yanga iri appreciation ye South African government kushanyigwa nemakereke vachitaridza kuti ukama hwavo nemachurch hunobvira kure kubva mazuva avanga vakatsikiridziwa neapartheid. Chechipiri inyaya imwe yabuda ndeyekuti vari kutsvaga kuti makereke anga vabatsira sei zvikuru kuti vagadzire dambudziko rekushungurudzwa kwemadzimai nevana vadoko uyezve nokugadzirisa dambudziko rekushungurudzwa kwevanhu vanobva kunze kweSouth Africa dambudziko rexenophobia. Vati vanoshuvira zvikuru kuti vangabatsirana nemakereke kuti madambudziko iwawo apere. Vazoenda mberi zvevachiratidza kukosha kwekushanda pamwe chete kwemakereke kuitira kuti vanhu vagadzikane kunyika dzavari kuti vasaisa pressure kuSouth Africa. Izvozvo vanotarisirawo kuti vangashanda nemakereke kuti vaone kuti zvingaitika sei kuti munyika dzemuno muSouthern Africa mugadzikane zvekuti vanhu vamwe navamwe vanofarira kugara munyika dzavo kuti dunhu rose rigova norugare.
Nyaya yeZimbabwe yambotaurwawo here muhurukuro dzamaita nava Ramaphosa?
Inyaya yeZimbabwe yanga ichingopindawo panenge pachitaugwa zvimwe zvezvikonzero zvexenophobia kuti vanhu vanenge vabva kunyika dzavo dzakaita seZimbabwe vamwe vanobva nenyaya yekuti vanenge vane zvinyunyuto vanotiza nhamo nemadambudziko akasiyana siyana. Saka chimwe chezvinhu changa chichitauri rigwamwa nevanhu vanga varipo pamusangano ndechekuti zvingaita sei kuti nyika dzibatsirane muregion kuti kugadzikana kuvepo mukati menyika idzodzo zvichiitawo zvakananganawo neZimbabwe kuti zvingaitika sei kuti muve norugare norunyararo nokubudirira munyika idzodzo kuti vanhu vasanzwa vane shungu kana kuti vachimanikidzwa kuti vabude mukati menyika dzavo. Saka ndiyo context ya taugwa nayo nyika ya Zimbabwe, Mr. Wande.
Mutauriri we Fellowship of Christian Councils in Southern Africa, Muhurkuro Netzeswa Makereke ne hurumende ya South Africa, Dr. Kenneth Mtata, vari paru nare ku Harare ne Studio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Daily News rinoti vashandi makumi mana nevana vemunisipariti yeChitungwiza vaendesa munisipariti iyi kumatare eJimosva vachiti vanoda mari dzavo dzemihoro dzinopfuura mazana manomwe ezviuru zvemadhora dzavanoti havasati vapiwa. NewZimbabwe.com ine mashoko anoti mumiriri weBritain muZimbabwe, amai Melanie Robinson, vanoti Zimbabwe ichiri kure nekudzoka kumusangano weCommonwealth. Chronicle rinoti kanzuru yeguta reBulawayo yamira kutakura marara pamusoro pekushayikwa kwemafuta ekufambisa dzimotikari. Yashika nguva muchirongwa chino yatinokoka vatereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Mangwanani, mangwanani, vano hapa Studio 7. Aiwa, tinopa kutenda nechirongwa chamunotipa. Ini ndoda kubvunza vangu vakuru vangu avo va Joseph Chuma. Vano kutsigira wabato ravo maringe nemusangano wavo weGoromonzi. Vachiti ivo tiri kuenda kuoronga zvinhu zvedu, asi kuti pano vanodhonzera kumashure vakanongedza chigunwe chavo kuti MDC inodzosera shure nemacivil servants vanodzosera shure. Ini manjida kungovabvunza vachuma manje kuti imimi vachuma zvamunoti imimi mune vanhu munodiwa nevanhu, vanhu venyu chaivo chaivo ndevapi mumbotiudzewo? Nekuti tikatarisa macivil servants kuwanda kwaakaita, totarisa manesi zvese nemadhokotera, totarisa vadzidzisi, ndo macivil servants zvakare vadzidzisi, totarisa mumabhengi, totarisa upi munhu wose anove ari pabasa ari kushanda, munoti imimi ari kuita zvematongerwo enyika. Saka wenyuwo wanhu imimi wamunoti vakavhoterwa nawo ndewapi manje papa wachuma? Chimbotipindurai. Saka hamuna wanhuzve wachuma kuti vanhu wese voramba rungudi voramba rungokushorai vachikudzoserai shure muchibvuma kudzoserwa shure.
Studio 7 makadii zvenyu vashamarari vedu vanotipa nyuzi dzinotifadza. Ini ndinoitwawo Chuma, ndiri pano paEastern Cape muSouth Africa. Ndine chinhu chiri kundinetsa zvikuru sei. Pana amai vangu vachitaura kusene vachibvunza mubvunzo unotiwo, wamunangagwa wangadai wakagadzirwa kuti waite basa rekushoropodzana naChamisa nguva dzese here, kana kuti mutungamiri akagarira kuti ateerere zvido zvevana weZimbabwe uye awaitire zvakanaka sezvinoitwa nevatungamiri wedzimwe nyika dzatinoona? Ipapo panondipawo mubvunzo unonditambudzei, zvikuru sei ndakatarisa hangu mukati nepasi rino ratinorarama kuti hapanawo here kana dzingava dzimwe nyika zvadzo mupasi rino ratinorarama dzinobatsira nekuona vanhu vanenge vari kutambudzwa, kana zvirizvo arivo mararamiro anoita vamwe vanhu munyika dzavo dzepasi rino? Warume, pasi rino harisi fair. Hurumende yeZANU-PF haisi hurumende inokodzera kunge ichitonga vanhu. Ihurumende inoratidza kuti pasi rino ingadai yakasoiswa pasi pedze hurumende dzinotonga zvechitororo, nekuti haina chino chemunhu chainotevedzera. Tatenda zvangu.
Studio 7 munoite basa rakanaka kuzvikuru rokutipa nhau dzakanaka dziri balanced, asi ndaiti kuudze izvi, tinombotakura vanhu veZANU-PF vatimbofamba nawo. ZANU-PF haisi kutombofunga zvese zvamuri kufunga izvo. ZANU-PF is center powered, masimba ndeisingadi kuti itorerwe zvekuti yanzi izvoiite reform kuti itorerwe maerection. Haitomboiti izvozvo, yatotarisa kuna 2023 kuti towina sei maerection iwayo. Zvokuti itai mareform izvo hazitomboiti izvozvo, munotongoenda muchingodaro. Havana basa nekuti mafa, zvipatara zvakavharwa, maita manyoka, havana nebasa nazvo. Is long there in power, mari chete power ndiyo vari kuda vanhu ivavo.
Magadi magadi pastor Joseph ni amazangu. Ambrato ropa na hawo shoto na Mr. Pureto Garepi. Kuti varuko apa inda wamunanga kwa kuti watunga mire election 2023. Kurevere kuti varuko watu zatu maumira kati ya nyikayo. Iwo zvavo kwavari zvakavanakira. Inangu zvokufunga kwangu ini kuti dei zvava zvatoigona vamunanga vanga vasingafanira kumboapoinda kuti vave president kana pakuzano PF yacho zvakatiomeresa.
Magadi magadi vashamarari vestudio 7, ndinopa kutenda zvikuru nechirongwa chemunotipa pazuva rimwe nerimwe tichinzwa zvemamiriro ekunyika yedu yeZimbabwe. Ini mashoko angu andiri kuda kutaura pano ndee murume unonzi Pupuraito Garepi. Vapupuraito Garepi ameno kuti vanowana chii kuZanu PF. Kana vachiguta ivo muZanu PF ngavagute ivo varege kuti dzurira mumba nendove. Zvimwe zvinhu zvavanotaura zvakafanana nemunhu unondotora honye nebhaketi vachibira mudzimba dzevanhu. Hazvimbofi zvakaita izvozvo.
Ini ndinoda kungotaurawo nenyaya yemapasipoti iri kutaurwa ini yakaanaunswa na vakazembekazembera shuwa vangachadzizvi kuti 300 something pasipoti nyika ipi kana America chaicho haina haikumbobvira yambochaja 300 something pasipoti. South Africa chaiyo normal passport iri kutaurwa zvekunzi 250. Agent passport inenge iri 480 rand. Isusu totajwa $300. Hurumende yedu ichiri kuda zvekuti tigarisane here kana kuti pane zvaakutoitika.
Makadi vateereri vestudio 7, nemi vashamarari vose vana mukomatanonoka wanje vana Blessing, muri kutaura naDineo ndiri kuno kuJoburg. Ndiri kuda hangu kupindura nhau yataura vapupuraito Garepi vebato reZanu PF vore vechidiki vachitaura izvoni vachiti sevana veZimbabwe tiri kutarisira kuti vamunangagwa sekubata kwavari kuita zvinhu zviri kuna zvakanaka chose. Vane shuwa here vatogare pavo nezvavari kutaura? Zimbabwe yavari chaizvo chaizvo ndezvipi? Vanotinyadzisirei kudaro? Apa vari kusvibisa zita redu vachitiudza kuti hanzi vana veZimbabwe zvinhu zvakatinakira. Vana veZimbabwe zvakamunakira vatogarepi, mukarwara murapwepi vanorapwepi, vakarwara vatogarepa vasadaro vakomana. Zvimwe zvinhu taurai muchiona, taurai muchiona vatogarepi.
Manzwa pfungwa dzevamwe vatereri veStudio 7, ipfungwa dzavo dzisina chekuita neStudio 7. Tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo Christmas yava padyo, tinokukokai kuti mutitumire mbwadziso dzenyu kuhama neshamwari dzenyu dziri pasi pose. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gavhuna weguta reNairobi muKenya varamba mhosva dzeuori dzavari kupomerwa. VaGideon Mbuvi vakamiswa mberi kwedare rinoona nezveuori nemuti wemuvhuro. VaMbuvi ndevebato ravaUhuru Kenyatta iro riri kutonga muKenya. Vanochengetedza miganhu yenyika veUS Customs and Border Protection vanoti vanhu vavari kusunga kumuganhu weMexico neAmerica vachiedza kupinda muAmerica zvisiri pamutemo vave kuramba vachiita vashoma mwedzi wega wega kwemwedzi mitanhatu yapfuura. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chizvarwa cheSouth Africa Josephine Tunzi akatora mukombe weMiss Universe wakaitwa kuAtlanta mudunhu reGeorgia muno muAmerica. zvinove zvakafadza vanhu vazhinji vari kuAfrica kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe. Kuti tinzwe zvizhinji pamusoro penyaya iyi, Mike Hore weStudio 7 abata muzvare Andile Mbofu, uyo akatora mukombe wekuva Miss Zimbabwe USA uyezve Miss Africa Washington State mugore ra2016.
Kana tichitarisa zvakaitwa naZazi, zvinhu zvinotikurudzira isu sevechidiki kuti tizive kuti hapana chisingaitike. Ungave une chishuvire chiri mukati memwoyo wako, ukazvipira, ukashanda nesimba, hapana chatisingakwanisi kuita.
Takaona vanhu vazhinji vanobva kunyika dzakasiyana-siyana dzekuAfrica vachipembera zvikurusa, vachiposta padandemutande apo. Seumwe wevechidiki anoruzivo ruzhinji pamusoro pemakuku akadai, mungati chinhu chekupembera here ichi, uyezve chii chiri kunyatsofadza vanhu apa panyaya yenatural beauty?
Chokutanga takakura tichiudzwa kunzi chakanaka kuva munhu wechirungu, chakanaka kuva munhu akadai akadai. Asi iye pakapinda pamutambo weMiss Universe akaenda ari as natural as one can be, kuti rake ranga riri diki, ranga risina kupemiwa. Kwatiri isusu vanhu vanoshuvira kuita zvakadari, zvinhu zvinotikurudzira chaizvo nokuti tinenge tichiona kuti aiwa, hakusi kuti wakaiswa makeup yakawanda sei, hakusi kuti bvudzi rako rakareba zvakaita sei, hakusi kuti wakaruka zvakaita sei. Chikuru kuzvidzidzisa papfungwa kuti ukwanise kuti kana nyange paunobvunzwa mubvunzo unge uchikwanisa kudavira neruzivo rwakakura, tisingatarise chete kunaka kwemuviri, kunaka kwechiso. Masaka makaona vanhu vazhinji vachipembera not only South Africa, asi nyangwe Zimbabwe, Malawi, all nyika dzimwe dzakangosiyana-siyana dzekuAfrica, nokuti takakura tichiudzwa kunzi uve munhu akanaka unofanira kunge wakadai, asi nezuro takaona zvakasiyana, saka taipembera mapembero ataita uye atichiri kuita.
Nemaondero enyu kubudirira kwakaita muzvare tunzi kumakwikwi aya, mungati zvichachinja yatingati nechirungu definition yekuti ichi ndicho chinonzi chinjakanaka, kana muchiti munhu uyu mukadzi uyu musikana uyu munhu akanaka, kati kubudirira kwake kuchachinja definition yacho hereyo?
Kwatochinja iye kuti akwanise kuti asvike pamutambo wakaita seMiss Universe nepresentation yanga ainayo, it means kuti pane zviri kutoitika, pane zvatotanga kutoitika and zvichatoramba zvichienderera zvichitongoitika. Aita yatiyonoti nechirungu pioneering a different kind of beauty, kuti tizive kuti tione kuti aiwa, on the other side kune zviriko, kune yatinoti setting yourself apart, yatidzidzisa kuti aiwa hakuna kungoda kufanana nemunhu wese, itawo zvako wega, usiyanewo nevamwe.
Muzvare Andile Mbofu akatora mukombe weMiss Zimbabwe USA uyezve Miss Africa Washington State mugore ra2016 ari parunare neStudio 7. Mambembe kubva kuna Thomas Mapfumo. Padzaimbwa nziyo idzi taifunga kuti zvichadari here? Tasvika kwokupedzisira kwechirongwa chedu. Regai tipotasa zvanga zviri munhau. Chikwata chevanhu vatanhatu chatumwa neInternational Monetary Fund chiri muZimbabwe kuzoongorora mamiriro akaita zvinhu panyaya dzezveupfumi. Nhasi Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika pasi rose mukucherechedza zuva rekodzero dzevanhu. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichatumosara zvakanaka. Thank you.
Soku isika tisenda bako VOA.